This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 14, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutinzwa paindaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichiteye zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Munyori mukuru wePTUZ anopiwa passport yake mushure mekumboudzwa kuti zita rake riri pamazita evanhu vasingafaniri kubatsirwa kuofisi ya Registrar General.
Kunetsana nenyaya yemasimba kuramba kuchienderera mberi mubato rezano PF.
Vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzezvematongerwo enyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe nhasi vakwanisa kuwana gwaro rekufambisa kana kuti passport iro vakambonyimwa svondo rapera nevekumahofisi ekwamabhara nemukuru wenyika kwaRegistrar General. VaMajongwe ava vari kuda kushanya kuLesotho svondo rino uko kune makwikwi evarairidzi vanoti svondo rapera vakanyimwa passport mushure mekunge vaudzwa kuti zita ravo raive pamazita evanhu vasingafanirwe kubatsirwa kana kuti stop list. Asi vanoti nhasi vazosangana namabhara nemukuru vatobayiwa mudede vakakurukura kwemaminitsi anodarika makumi mana vasati vazonzi vava negware ravo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamudede. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe pamusoro pechiitiko ichi.
Chiripo ndechekuti takaenda musi weSaturday kuofisi kwavamudede tikasvika tikavashaya tikazoudzwa kunzi ndiuye nhasi. Vakataura neni vachindiratidzawo mashandiro ehofisi yavo vakazonditi vachandibatsira vakanditivo ndizodzoka na 2 o'clock ndizotora passport. Saka zvazongotora mahawazi maviri chete kuti ndipuhwe passport yangu ndava nayo mumaoko izvozvi. Zvimwe zvacho zvakawanda zvataurika handigona hangu kuzvitaura parete nekuti ivo vacho vanditi zvimwe zvatataura ndezvangu navo enda havangafari kuti ndigozozvitaurawo kune vanhu vakawanda. Asi chikuru ndechekuti passport yandanga ndichiita sekunzi ndanga ndanyimwa ndaizoipiwa nhasi ndabhadhara mari yaifanira kunge inobhadharwa nevamwe vese. Asi chikuru ndechekuti passport ndaanayo.
Vamudede vakwanisa here kukupai zvikonzero zvakamboita kuti munyimwe gwaro iri svondo rapera?
Vangoti taurei tu zvikonzero turipo twavataura. Zvimwe zvacho ndozvandati handigoni kuzvitaura hangu kuvanhu. Asi tiripo ndechekuti vati inini ndiri munhu wekuti anenge ari munhu anenge vachikuti mumakombiyuta mavo vanogona kunge information yangu isingafaniri kungoonekwa nevamwe vanhu vese vese. Saka izvozvo ndo zvimwe zvezvikonzero zvandapiwa nezvikonzero zvesecurity zvati ha tazongowirirana kuti next time vakanditi kana ndichida passport ndinoenda kuofisi kwavo straight ndisaende nekune mamwe maofisi. Zvinova zvinhu zvandangoti ha kana kuri kutaura kwavakuru ndichaita sekutaura kwavaita.
Imi matambira sei danho iri ringaonekwawo nevamwe semunhu akwiridzirwa kuenda pamusoro kana maakuti kana maakuda gwaro rekufambisa muenda kuhofisi kwavamudede?
Uku kukwiridzirwa here uku handionise kuti kukwiridzirwa. asi kuti kungoita sekuti mashandiro atinenge tichiita panenge paine zvimwe maonero anenge ari muvanhu akawanda nemafungiro avo handikwanisi kutaura zvakawanda chiripo ndechekuti hakusi kuti ndasumudzirwa kutoratidzwa kuti muzimbabwe munomu panenge paine mimwe mitemo inenge ichiongorora zvakawanda
vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare.
Mubato reZANU-PF muri kuramba muine kunetsana kwakanyanya kunyange hazvo mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vakati munhu anozotora chigaro chavo achabva muvanhu kwete vanonzi vari kurwira masimba pari zvino. Vanonzi vari kurwira masimba muteedzeri vaMugabe amai Joyce Mujuru negurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Vanoona nezvesarudzo mubato iri vari kutarisirwa mazuva mashoma anotevera kuenda kuMidlands Province kunoedza kudzima moto waramba uchibvira kumasvingo. Chikwata chinonzi chinotsigira amai Mujuru chiri kuti zvinhu zvose zvagadziriswa, asi vanotsigira chikwata chavaMnangagwa vanoti vakuru vebato vanofanira kuendako zvakare kunogadzirisa nyaya iri kunetsa. Matunhu maviri aya haana utungamiri huzere kubva muna zvitago rirapera nenyaya yekunetsana pakati pezvikwata zviviri izvi. Nemugovera pamusangano wakaitwa kuManicaland, amai Joyce Mujuru negurukota muhofisi yavaMugabe vaDidmus Mutasa vanonzi vakashorawo vamwe mubato wavaiti havaremekedze ukuru huripo. Vaviri ava havanawo kudoma munhu nezita. Tabata mutauriri weZANU-PF Warigare Gumbo kuti tinzwe zviri kuitika mubato ravo kuMidlands.
Well, Comedians, Politburo wakati kukuna wanu, 5 wanafana kutuwa incorporated province. Hasi wakanda mbiri wajitivu, kana pana wamu wanengi wachinza wachirimo province, wakasiwa. Shamunga haneta investigator, kana investigator, uvya ne report ya chona. Saka, takata miti, wakaitwa incorporated, wakana kutuwa incorporated. Saka, tamira kutivu, zeta, perhaps election directorate. Election director ndoro ngorora in detail kuti vanofana kupinda nevasika fanira kupinda ndivape ndo mamiri wakaita kuMidlands.
Election directorate iri kutarisirwa kuti ingasangane rini?
Well, handina machungwa zvinoitwa na chairman of the province ndiye achatidanira achititaurira.
Mutauriri weZANU-PF Warigare Gumbo vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzisai rwanya kuti tinzwewo maonero avo nezviri kuitika muZANU-PF.
Chokutanga ndechekuti hatingi utungamirwo muZANU sezvatinoziva kuti vaMugabe vane makore 90 vaamunhu mukuru vaamutana zvatova pachena sokubuda kwezuva kuti munguva dzinotevera vaMugabe vachange vachisiya chinzvimbo chomuZANU. Kunyanya-nyanya vanhu vari muZANU vakafanana namai Mujuru naMnangagwa vanogara navaMugabe vanovaona mukabhineti vanonyatsokutoziva kuti mukuru angova figa hedhi havachisina ruzivo rwakawanda rwezvinhu zviri kuitika. Ndosaka muchiona pane mapisha-pisha okuti toda hierarchy mupati yezvinzvimbo hazvisa zvaope zvinotaurwa namai Mujuru naDidmus Mutasa.
Tichitarisawo mapisha-pisha ari kuitika matunhu emasvingo neMidlands, chii chingava chiri kukonzera matambudziko akadai aya?
Matambudziko aya anokonzerwa nenyaya yenhoroondo yenyaya youtungamiri hwepachena kana kuti hwejekerere huri kurambwa neZANU. Wamuri kuona kuti kana tichienda kunational politics, ZANU inoita chitsotsi, ZANU inoita zvinhu zvemhirizhonga, ZANU inorambidza vanhu kuvhota, ZANU inoita chikiribidi. Saka chikiribidi ichechi chainoita munyika yese ndo chainoita mukusarudza vatungamiri vayo. Saka vakazvita kumasvingo, vakazvita kuMidlands, vanhu vakawanda vari mumadistricts vari mumawadzi yeZANU vakasaivhota zvakachena especially muMidlands. Chairman weMidlands aripo ifigaedi chairperson. Saka anonzi akahwina asi ruzhinji rwevanhu vemuZANU vari mumastructures eZANU muMidlands havasapoti machaya.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzisai rwanya vachitaura vari parunare vari kuWestminster kuBritain.
Committee inoongorora pamwe nekunzwa mashandiro ebandiko renhau munyika yeInformation and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI yatanga basa nhasi ichiita misangano nevanhuwo zvavo pamwe nekuita hurukuro nevemapoka enhau munyika kuti wanzwisise matambudziko pamwe nemashandiro ari kuita bandiko renhau. Komiti iyi iyo inonhengo 25 uye ichitungamirwa nenyanzvi mune zvenhau vaJoff Nyarota inonzi yanga ichitarisirwa kuita misangano matunhu anoti Marondera, Rusape, Mutare, Chimanimani neMasvingo isati yapinda mune mamwe matunhu. Zvinonzi pane makomiti madiki kana kuti mathematic committees anokwana kuita manomwe ayo anonzi achanga achibata nyaya dzinosanganisira zvenhau, kuwaniswa kwemikana pamwe nezviri kuburitswa munhau, kudzidziswa kwemabasa ezvenhau, mitemo inobata zvenhau pamwe nenyaya dzakasiyana-siyana. Komiti iyi yakaumbwa muna zvita gore rapera negurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo. Vamwe vari mukomiti iyi vanosanganisira mutevedzeri wasachigaro amai Tembelani Kumalo, mupepeti weZimpapers vapikirai Deketeke, mumwe vakuru kuZBC vaChristy Vinge, munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi, vanhamo Miripiri pamwe nemuimbi Plaxidis Wenyika. Hatina kukwanisa kuita hurukuro navanyarota pamusoro pekuparura kwavaita chirongwa chavo ichi nhasi. Asi zvinonzi chirongwa ichi chichange chiri kwaMutare mangwana uye chichaitwawo kusvika muna Chikumi. Tabata vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano renhau remisa Zimbabwe vatavani Moyo kuti tinzwewo kuti sangano ravo rinoona sei nezvedanho ratorwa neIMPI.
Zvinhu zvatinotambira zvakanaka zvikurusa kuti pakuratidzika kuti pane tsimba dzamundima dzakuonekera kuti basa raakutanga. Asi izvo zvatinotaura ndezvekuti hatingakurumidzi kukorokotedza boka iri kuti ratanga kuita basa, nekuti ranga ratora chinhambo chakati kurei risati ragara pasi kuti riite basa rari kufanirwa kuita. Chatinotarisira ndechekuti zvichawanikwa mumatunhu zvive zvinhu zvinokurudzira kuvhurwa kwemasaisai okutaura okufambiswa kwemashoko zvikagumira mumafaira chete kana kuti mupoto dzavo dzavari kubika, hazvizovi zvinofambira isu savoni vanoita nezvekufambiswa kwemashoko. Chataichikurudzira ndechekuti pachifamba nekukurumidza kuti zvavanowana vakurumidze nazvo kupa kuhurumende kuti ichitanga kuvhura masaisai nekufambiswa kwemashoko.
Imiwo sesangano remisa Zimbabwe, zvii zvimwe zvamungakurudzirawo kuti vange vachibata-bata munguva yavari kusangana nevanhu?
Isu tinokurudzira zvikurusa kuti vange vachikwanisa kubata nhunha dzevanhu. Vanhu vanogona kutadza kubudisa nhunha dzavo zvakanyatso kuti chete, sezvatinokwanisa kuziva isu vanenge vachinyanya kuona nezvemafambisirwo emashoko. Kasi ngavaone kuti chido chiri kutaurwa nevanhu charo zvazvo vachitadza kubudisa zvakanyatso kuti zvii zvinobatika, ngachinge chichiwanikwa kuti vanhu vanoda kuti vachisunungurirwa kufambiswa kwemashoko kuti vakwanise ivo zvakare kuti vakwanise kuita sharudzo dzakanaka dzezvinovabata muupenyu hwavo. Zvinosanganisira izvo kuti vorapwa sei, voenda kuzvikoro zvakadii, voona sei kuti utsanana huri kupiwa nemakanzuro avo, uyezve kuti zvavanobhadharira zvakaita semagesi, maresinet vange vachipiwa zvine umbo uyezve zvinogutsikana pakubata kwebasa ravo remaoko. Saka isu tinoti kana vakasunungura masaisai, vakasunungura kufamba kwemashoko, vana veZimbabwe vanokwanisa kugara vachiita budiriro yenyika, vachigadzirisa kuumba nyika yavo, nekuti vachavanenge vachishandira vanenge vachiwana chouviri.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano remisa Zimbabwe vatabani Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7.
Zimbabwe iri kupemberera makore 34 yawana kuzvitonga kuzere nemusi wechishanu svondo rinouya, musi wa18 kubvumbi. Studio 7 iri kuda kunzwa pfungwa dzenyu nezvezuva iri. Rinorevei kwamuri? Tumirai nhamba dzenyu dzenhare kuti tigokufonerai. Nhamba dzedu dzenhare dzinoti 202-577-5835. Nhamba dzedu zvakare 001-202-577-5835. Munokwanisawo kutinyorera zvamunofunga paFacebook, WhatsApp kana kutitumira tsambambozha pastudio7@voanews.com. Chirongwa chekutepfenyura pfungwa dzenyu chinotanga nemuvhuro.
Musasaririre tumirai mafungiro enyu kuti mugofonerwa. Makorokoto Amhlope, Zimbabwe.
Makateerera kune penyuro yenyu Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munokwanisa kutinzwa padande mutande redu repainternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tunoza kurura namba idzi zvakare 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Namba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vematare muSouth Africa vari kuenderera mberi vachibvunzurudza mumhanya nemukurumbira Oscar Pistorius zvakaitika usiku hwaakapfuura musikana wake akafa. Musikana wake uyu ainzi River Steenkamp. Pistorius anga ari mudare nhasi muzuva rechina achibvunzurudzwa zvakasimba. Pistorius anoti akapfuura River mushure mekunge anzwa kuvhurwa kwakaitwa imba yekugezera, asi akati haana kuona kufamba kwegoni remba yekugezera iri. Muchuchisi wenyaya iyi vareginal vapikisa mashoko aPistorius ekuti akaridza pfuti senzira yekuzvidzivirira.
Mapurisa emuNigeria anoti kuputika kwaitika nhasi panomirira mabhazi kwasiya vanhu makumi manomwe nemumwe chete vafa uye vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nevana vakuvara. Kuputika uku kwaparadza nzvimbo inomirira mabhazi yenyanya iyo iri kunze kweguta guru reAbuja. Izvi zvaitika apo vanhu vanga vachienda kumabasa mangwanani. Sangano reNews Agents remuNigeria rinoti mumwe munhu apona muchiitiko ichi ati kuputika uku kwabva pamotokari yanga yakapakwa pamberi pemabhazi. Munhu uyu anzi ati mutyairi wemotokari iyi apaka motokari iyi pamberi pemabhazi ndokubva aenda kusina anti aziva, asi asiya zvichiitika zvekuputika izvi. Hapana atabuda pachena achiti ndiye akonzeresa kuputika kwebhambu iri, kunyange hazvo paine kufungidzira kuti izvi zvaitwa nechikwata cheBoko Haram, icho chinogara chakarwisa nzvimbo dzinoungana veruzhinji dzakaita semisika nezvikoro.
Mukuru ari kutungamira urongwa hwekutsvaga ndege yeMalaysian Airlines Flight 370 anoti ngarava yemuAustralia ichatumira chikepe chepasi pemvura kana kuti submarine kuti inoongorora kana chiri chokwadi kuti pavari kufungidzira kuti ndipo pakadonhera ndege ndipo pairi zvechokwadi. VaAngus Houston avanotungamira bazi remuAustralia reJoint Agents Coordination Center vati urongwa hwekudhonza mushina unonongedza pane ndege iri pasi pemvura wemauto emumvura emuAmerica huchambomiswa sezvo vave kushandisa chikepe chinofamba nepasi kana kuti submarine cheBluefin 21. VaHouston vataura mashoko aya pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi. Vatiwo mumazuva matanhatu apfuura mishina yavo haina chayakanzwa, nekudaro yasvika nguva yekuti vachipinda pasi pemvura vachitsvaga ndege iyi.
Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere musi wa18 kubvumbi mugore ra1980. Kubva musi uyu kusvika pari zvino nyika haina kumboita mumwe mutungamiri kunze kwavaRobert Mugabe nebato ravo reZANU PF. Mhemberero dzekucherechedza makore 34 ekuzvitonga dzichaitwa kunhandara yeNational Sports Stadium nemusi wechishanu muHarare. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo vamwe vachange vachipembera, vamwe vanoti hapana chekupemberera, sezvo zvinhu zvaipa kudarika zvazvaive muna 1980. Vazhinji vanoti izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kweutongi hwejekerere, uko kuri kukonzerwa navamugabe nebato ravo rezanu PF. Mumwe mugari wemuHarare muzvare Linette Manzini vanoti hapana chekupemberera nekuti hapana mabasa, vanhu havana dzimba uye hapana chinoratidza kuti nyika yakasununguka. Muzvare Manzini vanoti kuchema-chema kuri kuita veruzhinji munyika kunoratidzawo kuti vamugabe nebato ravo havasi kukunda musarudzo dzese dziri kuitwa uye pane zvavari kuita kuti varambe vari pachigaro.
Vamugabe pane pavaikunda sarudzo vachifarirwa nevanhu, asi iko zvinhu zvinototishamisa kuti sarudzo dzacho vanohwina sei, nekuti uchitaura nevanhu vakawanda panze, vanhu vaakuda kuti zvinhu zvichinji. Pane zvavari kuita zvavanoziva, vavari kubiridzira sarudzo, ndoku zvandingataure ipapa.
Varasi Mupamombe, avo vanogara musha wemufakose, vanotiwo semaonero avo sarudzo munyika dziri kubirwa kubvira muna 2000.
Kutanga-tanga yakanga ichifarirwa nevanhu, handiti. But as time goes on, ZANPF yakatanga kulosa popularity through my economic hardships anga kuitika munyika, handizi. Saka pari zvino ZANPF ina kwairi kuita hakusi kuti kufarirwa nevanhu. Aiyo, vanhu vakungovhota vachivhotera opposition, but kune nyaya dzekuti maelections anenge achirigwa and zvimwe zvinenge zvichingoitika zvakawanda wanda.
Mumwe mugari wemuHarare vaGodswe Shumba vanotiwo zviri pachena kuti kunyange hazvo sarudzo dzaitwa bato reMDC risati raumbwa dzainge dzakati chenei, kubvira muna 2000 sarudzo dzange dzisiri kufamba zvakanaka sezvo vamugabe nebato ravo vakatanga kushandisa simba remauto nedzimwe nzira kuti varambe vari pachigaro.
Iye hurumende yavamugabe pane zvayakaitawo nekuti sezvo yanga yagara kwemakore akawanda ichingotonga. Vakuru vakaita sevakuru vekumapurisa, kumasoja nekumwewo cheroku kune zvemapepa nhau izvi nezvekune dzenyuro, tinongozova kuti hurumende yavamugabe ndo yanga irichi ndo yanga yakabata kunzvimbo dzakaita seidzodzo. Saka izvozvo zvakaibatsira kuti irambe ichitonga.
Asi mutungamiri weDemocratic Party vaurayai Zembe vanoti vamugabe nebato ravo vakatanga nyaya yekuponda nekushungurudza vemapato anopikisa kare kuma90s, apo pakakwikwidza mapato akaita seZimbabwe Unity Movement raitungamirwa navaEdgar Tekere avo vainge vadzingwa muzanu PF. VaZembe vanoti bato rezanu PF rinoramba richivhundutsira vanhu nenyaya yekuti bato iri nePF Zapu ndiwo akarwa hondo yerusununguko.
Iyo nhoroondo iyoyo yakaita kuti mapato akazouya pagore ra1980 akanga akatakura chitambi ichocho chokuti vakahwa sununguko zvedi ndo motokari dzakashandiswa navanhu kurwisa. Saka tazova mu1980 yakazova nyaya yekuti tochiita sei kuti tive neutongi hwejekerere. Saka nguva nenguva chitambi ichocho chokunge akapinda muhondo yerusununguko ndicho chakanga chichishandiswa naMugabe kumbanyikidza vanhu kurambira pachigaro.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaBlessing Vava vanoti hapana chinoshamisa pakurambira pachigaro kwavamugabe nezanu PF, vachiti kubvira muna 1980 vaida utongi hwebato rimwe chete, uye izvi zvakazosimbiswa muna 1987 apo zanu PF nePF Zapu zvakabatana kuva bato rimwe. Vavhava vanoti kubvira ipapo vamugabe nebato ravo vari kuita zvese zvavanokwanisa kuitira kuti varambe vari pachigaro, uye zvave kutoda kuti vemapato ese anopikisa neveruzhinji vashande pamwe mukuzvisunungura.
Maonero andinozviita zvava kuda kuti isu sevana veZimbabwe ngatichingoregerai ngomirira awe mapato ematongerwo enyika, asi kuti mwana wega wega nemuZimbabwe ngaazive kuti nyika ino ine vamwewo vakatoerwirawo kuti isunungurwe kubva munhapwa. Saka zvakuda kuti isu semaZimbabweans tikabatana tikakwanisa kunzwisisa kuti Zimbabwe inoyi haisi nyika yemunhu, asi inyika yemunhu wese nawese wemuZimbabwe. Ndo zvinokwanisa kuti tide tirwisa vamugabe tivabvise pachigaro chavari.
Vanoona nezvekurongwa kwemusangano mubato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai vaNelson Chamisa vanobvumirana navavhavha vachiti mutoro wekubvisa zanu PF pachigaro wakaoma. VaChamisa vanoti kunyange hazvo bato ravo rakakunda vamugabe nebato ravo mune dzimwe sarudzo dzapfuura dzakaita sedzemuna 2008, vamugabe nebato ravo vakaisa hwaro hunogona kuti vafirepo kana mapato anopikisa neveruzhinji vakasabatana nekushanda zvakasimba mukuunza utongi hwejekerere.
Basa rinotova guru nderekuti chokutanga ndechekuti ngative nekubatana kwemapato ese emuZimbabwe nemacivic organizations kana kuti mapoka anozvimirira asumudzira nemirira kodzero dzevanhu abatane pamwe chete kuitira kuti tibatane kubvisa dambudziko riri munyika. Chechipiri, panodawo kuti vana vemuZimbabwe vachechuke, vachangamuke, vangware, vasumuke, vatarise nekutsigira zvinhu zvinenge zvichiita. Isu tinonzwisisa kuti mapato ematongerwe nyika ndochombo kana kuti mukana nenzira inoita kuti izwire vanhu ringe richibuda pane zvinangwa zvavanazvo matongerwo enyika. Naizvozvo tinotarisa kuti dambudziko haringorizi munhu chete anonzi mugabe. Ndakutaura ndikatike zvinopaita kuti nyika yapfekwa nemunhu kana kuti munhu apfeka nyika. Saka izvozvo zvinoita kuti dambudziko redu rive rakakura.
Asi vaZimbabwe vanoti izvi zvinokwanisa kuitika chete kana mapato anopikisa akabatana pazvokwadi vachiti MDCT yakatambisa mukana uyu apo yakabvuma kushanda nezanu PF ichisiya mamwe mapato muhurumende yemubatanidzwa. Mukuru wemedia center vaNS Mzengi vanotiwo kubatana kwemapato anopikisa kunoapawo mukana mukuru wekukunda vakati izvi zvingadai zvakaitika musarudzo dzemuna 2008 na 2013. Asi vamuzengi vanoti makaro evatungamiriri pamwe nekusarongeka kwemapato aya ndiko kunoita kuti ZANU PF irambe iri pachigaro.
Dambudziko rataita muZimbabwe nderekuti tose tinoda kutonga tiri pamusorosoro. Ndo dambudziko rataita, ndosakaitaona tichiona mapato edu awandisa pachinambo chokuti paumbwe bato rimwe rinoti izvozvo takuda kukwikwidza nezanu PF. Umwe noumwe unoda kuti afume chibato. Takuda kudzidza kwakanyanyakuita vanhu vemuZimbabwe handizivi. Vazhinji vanoda kuti vatonge, uye nyaya iyoyi yokusumudzira munhu, zita remunhu rikanzi ndo wakatanga chiunhu, onzi ndiye ndiye, vanhu vokangama kuti hazvi utungamiriri hahusi hwokuti murambe makadaro. Mukatarira zanu PF yakakuvara nenyaya iyo yokuti vamugabe vauya, vauya neZimbabwe. Zvonzi vamugabe vauya neZimbabwe, vamugabe kokana vakaisa muhomwe mavo munozodii? Saka ndo dambudziko zvirapinda kunyangwewo mumapato anopikisa.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wezanu PF varugare gumbo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vaimbove nhengo yeMDCT vakazoenda kuzanu PF vaGabriel Chaibva vanoti zviri pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika, asi vakati zviri kukonzerwa nevavengi venyika ino avo vakaitemera zvirango zveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Ivan Chifera.
Regai tichienda kuti timbonzwawo zvinofungwa nevateereri veStudio 7.
Ndinofara yezvira ndobva kwamutare Central. Izvinhu zvakaoma edu. Mabasa makambani ari kupera kuvhara. Apa ndiri kuzvika tipemberera ndiri zvii. Hapana kuti kai tingati tikaenda kuground kundipemberera. Hapana baba. Zvinhu zvekuti tiomera kutozvira mabasa. Tiisa mabasa vana vedu vari kubereka vana mai chavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachavachav taura na amu kani kuti muzifamba.
Zvii zvimwe zvamungade kuona zvichisanduka ikoko kunharaunda yamunogara?
Mabasa ezvitanga nemakanzuro akawanda kare. Yanga zvapidza vanhu mabasa. Asi zvino zvichitata vakamisa vanhu 400. Nyavati padzokera futi kuya kuti vazvinoita. Mari yacho havana vakamiswa apa havana kutambira mari yavanga vamusenga. 8 months dzacho.
Saka muri kurarama sei nemhuri uyezve mune mhuri yakakura sei?
Ndinoona vaviri nemukadzi wangu vari kuvangara nemukadzi mari zvakatotoomera. Ndiri kumbosevenza hangu mberi mbapatitemu but zvinhu zvakaoma vedu kana ari marenda uzo vari kuti $50 per room apa pana mvura apana gezi.
Saka kana muchinzi mimi mutaurowo zvamungade kuhurumende zvii zvamungavaudze panguva iyoyi yeindependence?
Ah, ndezvingotodeda hindi gavhenmendi ingatinakira kana vatsvangira tinoaso kuti vanogona kuva nefuture nesu pane zvii zvari vamamugade tarwadziwa vedu upenyu wacho toka pakuoma akuti hatiti vamazimbabweni tichitsona vacho muzimbabwe vati zvai zvakaoma ndofarai wejira ndogara kuseni valley pamutare.
My name is Kelvin Mawarire. I live in Blawa. I want to really thank the gallant sons and daughters who died for this country. They liberated us, the likes of Nikita Mankena, the likes of Solomon Mujuru, and many others. And also, my heroes, Achiri Mapenyo, anosanganisira vana President Mugabe, vana Emmerson Mnangagwa. Nevamwe vakawanda vakatifira. Tinoda kungotenda tichingoti avo vakatisiya ngavazorora murugare vazive kuti hatirasi. Kuti chimurenga chavakatirwira chakaita kuti tinosununguka tinozvitonga kuseri. Asiwo tinoda kungoramba tichingotendawo futi vamwe vaya vatiri kuramba tichirarama navo vari kutibatsira zvakare. Kunyange hondo iyoyo yakapera, hondo yekurwisana zvekuti takange takubatirana kuti yakapera but kushiri nehondo futi hondo yeikonomi. Tiri kuda kuti ivavo vacho vasaranga vachikwanisa kuti vaya vanopedza futi hondo yasara iripo yekuti ikonomi yedu igadzire. Tenda. Thank you.
Tinotenda vatereri vedu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwa kuti palive talk tichataura tichatarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Muri kufarira zvirongwa zvedu zvematongerwo enyika here kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere? Teererai kuchirongwa cheStudio 7 chakakosha pamusoro perwendo rweZimbabwe.